Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai achange achikwikwidza. Musarudzo dzegore rino akamirira dunhu reHarare West.
Indonzi fungai Jesse Majome. Ndiri kukwikwidza kuti ndive zvakare nhengo yedare reparamende renational assembly ndakazvimirira ndega muHarare West constituency.
Muzvare Majome, zvii zvamuri kuvimbisa imi kuti muchapakurira vagari vemuHarare West?
Ndiri kuvatsidzira kuti vakandisarudza zvakare ndidzokere kuva mumiririri wavo. Ndicharamba ndichiita ndichienderera mberi nekunyatsova izwi ravo rechokwadi rinonyatsobva muno muHarare West, rinenge richitora zvinhu zvinobva muno muconstituency kune zvavanonditaurira ivo nezvandinoona nekuti ndiri mugari wemo, ndichizvitura ndichizviisa mudare reparamende kuti mitemo yeyo yatinoruka imomo neyatinobika inge ichiratidzawo zvido zvidu netarisiro dzedu, uyezve kundichiongorora zvakare kuti ivo president anenge azivepo nemaminista ake vari kuita here zvirongwa zvinotibatsirawo muno muHarare West nekungovamirira mune zvenyika.
Mune hwaro here hwamuchange muchishandisa?
Ndine misoro yenyaya ingati 7 ndakatarisira. Handibva kuti ndinge ndichifunda ndichifambisa kuti zvinhu zvigadzirike kunoku. Zvekutanga ndezvedzidzo yekuti ndirambe ndichivaizwi rinoedza kuti hurumende ibvume igadzirise kuti pavakwe zvikoro muno muHarare West, nekuti zvikoro zvakasovakwa nguva yaSmith, hapana zvikoro zvitsva zvakazombovakwa nehurumende. Ndimwe ndese nyaya yehutano yekuti ichi hurumende ida kuti ndisainzire chaizvo ndisude kuti hurumende ibvume kuti igadzirise matanho ekugadzirira vechidiki ione kuti nyaya yekupera kwavari kuita upenyu hwavo neutano hwavo netarisiro yavo nekunwa zvinodhaka zvakasiyana siyana zvinonzi pachirungu madrugs patorwe matanho, nekuti munyika muno hatina chokwadi zvatiri kumboita nenyaya yedambudziko iro vechidiki kunyanya vari kuita vanganovana bronco kana pamwe mbanje nemamwe zvinodhaka zviri kubva kunze kune dzimwe nyika anonzi manarcotics emadrugs ari hadi atove muno kuti patorwe matanho ekuti vabetsereke, uyezve nenyaya yezveHIV neAIDS kuti mumakliniki edu ekanzuro anga achionekwawo achiva nematest anonzi PCR HIV anga ari pedyo nekuti pari zvino anongowanikwa kutaundi. Tirambe tichifunda Harare City Council iite kuti kliniki yekumaobra inge ichikudziridzwa ikwanise kuti vamadzimai vekuno vanenge vakazvitakura vasaende kure kure kunana kuwadzana nekwakadaro daro kuti vanosunirwa sunikire muno. Kwozoti nyaya ndingati dzezvivakwa nezvifambiswa nyaya yeenergy neinfrastructure ndicharamba ndida kuti ndirambe ndichienderera mberi kuti ndipedzise zvandakatanga muparamende ino zvekunyatsokurudzira nekusaidzira chaizvo kuti nesimba kuti gurukota rezvemagetsi vatore matanho ivo kuti zesa ivakiridze matransfoma edu nekuti anogara achingopazwa nevanhu vambavha dzinenge dzichiba mafuta sekuavhonii svondo rakapera nemumebrain patogarwa masvodo akatowanda pamwe kutopfuura mwedzi vachimirira kuti matransfoma agadzirwe. Nenyaya yemigwagwa yekuti ndirambe ndichienderera mberi kuti hurumende izadzikise chitsidzo chavakaita muparamende ine pandakavakurudzira nekuvasaidzira chaizvo kuti vaise tsika yekutorera kanzuro yedu yeHarare nemamwe mari yemalaisensi yemotikari kuti mari iyi ibve kuzinara idzoke kukanzuro nekuti vakatsidza kudaro ndafambisa motion muparamende. Zvakare nenyaya yemari yekunetsa kuri kuita mari munyika muno ndicharamba ndichisaidzira kuti hurumende ipedze dambudziko rekushayikwa kwecash nenzira iri pamutemo, uyezve sezvo ndakuzvimirira ndiri nhengo yakazvimirira ndinotoona kunge ndinotozonyatsokwanisa nesimba riri pamusoro rakapetwa nekuti ndinenge ndakungovavarira zvido zvavo chete ndee ndisina ndingati vanamambo vaviri ndinenge ndichingotumwa navo chete ndinenge ndisisatarisi kuti bato saka ndinenge ndaane nguva nemukana uzere.
Tiri panya iyoyo yekumirira bato reMDC musarudzo tukona makazvimirira uyezve takanzwa iro bato reMDC rinomirirwa navachamisa richitaura iro munguva yapfuura kuti vakadzinga vese vachapinda musarudzo vakazvimirira zvakamira sei kwamuri ikoko.
Ndinongonzwawo zvingotaurwa serunyere kupe muzvinofambiswa izvi zvakaita semaWhatsApp nezvakadaro. Ini pachie zvangu handisati ndatambira tsamba kana kutotambira runhare kana kutongokokwa kana pai handisati hangu inini pachie zvangu ndaza ndinongonzwawo zvingonyorwa zvingotenderwa mafoni kuti ndozvaitika asi ini pachie zvangu handisati hangu ndatambira mashoko iwayo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington.